bazi redzidzo vari kutaura richimirira nyaya yezviri kumusikoro zveeducation panguva ino vari kutaura vachida kufadza vanhu vese vavakapa mari dzavakanyudza vakatadza kuita zvinhu zvaitarisirwa kuti zvikoro zvidzidzwe zvakanaka. Vari kutaura vasingataure nevana vezimbabwe vanoda dzidzo. Zviri kuzivikanwa kuti varairidzi havasi kuenda kumabasa. Zviri kuzivikanwa kuti vana vazhinji vato vakatotadza kuya kuchikoro vari muexam classes. Zviri kuzivikanwa kuti maparents haana school fees. Saka vatauriro vari kuita bazi redzidzo havasi kutaura vachida kutaura nesu mazimbabwens. Tinoziva kuti mumasikoro mune manyama amire nerongo, asi vari kutaura vachizivisa madhona akavapa mari dzimwe dzavakatadza kushandisa zvakanaka kuti zvikoro zvivhurwe zvakanaka. Tinovimba kuti pane imwe nguva vachazoziva kuti basa ravo harisi rekufadza vanhu chete pamedia, nderekuita kuti nyika ifambe, nderekuita kuti dzidzo yevana vana vedu vanodarika 5 million vanotarisira dzidzo vaiwane iri mhando yepamusoro. Mangwana hakuna kudzidza kuchavhurwa kuchikoro nekuti varayiridzi vanenge vasiko varayiridzi vanenge vachitoprotesta vachidhimanda kuwedzerwa kwemasalari avo.
Ko, panyaya dzemari dziri kunzi vana vechikoro vabhadhare idzi dziri kunzi nevakawanda havasikwanisa kudzibhadhara nekuda kwechirwere checovid-19 chapa kuti vasakwanise kuenda kumabasa, muri kuona sei dambudziko iri?
Dambudziko raitika muzimbabwe nderekuti nyaya yekubhadharwa kwemafizi yasiyiwa yaakuvabereki. Nyaya yekuita zvikwanisiro muzvikoro zvese yasiyirwa mumaoko evabereki. Asi bumbiro redu remutemo richisunga hurumende kuti ingadai iri iyo inotakura mutoro uyu. Zvino tiri kutarisana nevabereki vari kubva mulockdown, vabereki vakaruza maincomes, vabereki vakaretrenchwa. Tinotarisira kuti vachaita maminimini yekuti vaise mari dzinokwana kuti zvikoro zvishande.
Asi vanoona nezvebudiriro muzvikoro umo vari kutika pakaitwa nhaurirano havana kungowenzera nje.
Hongu pangawanikwe explanation ingataurwa neSDC kuti takwidza taconsulta. Zvikoro hongu mafizi anokwira asi anobhadhara ndo pasina. Tichitarisa kuti hurumende ine surplus ye 9 billion ine mari yaikapiwa kwaIMF, ine mari yaikapiwa neUNESCO. Ndo mari dzatingadai tiri kuti dziiswe muzvikoro tomboisa waiver yemafizi kuvabereki vanotambura.
Tanzwa kavamutulinquve vachiti vashandi vehurumende vachapiwa mari dzebonus uye nhaurirano dzichatanga munguva pfupi inotevera panyaya dzemari dzavanotambiriswa.
Nyaya mari yemasivhu sevhanzi haichadi misangano yakawanda. Vamutulinquve vanoziva kuti maticha nevamasivhu sevhanzi vanongoda kuti mari dzavo dzidzorerwe zvadzadziri before October 2018. Vamutulinquve vavatombovimbisa kuti nyaya iyi yemasalari edu anenge adzorerwa pakare by July 2021. Nanhasi hapana chati chaitwa, takaudzwa tichange tane roadmap by January. Nyaya yemisangano iyi inyaya yekuda kutinyengedza, vachitoona kunge tiri pweredzi nokurumidza kubatwa kumeso. Hapana misangano inodiwa, vamutuli vanoziva zvinodiwa.
Kopa bonus?
Nyaya yebonus kana tikanzi tawedzerwa kuti tapiwa 100% yepasina inongoramba pari pasina. Patinozopiwa bonus yedu tinotarisirwa kuti inenge iri bonus yesalari yedu ya 2018. Ndo bonus yatingazocelebrate.